Veru zhinji vaungana kuchimanimani vachirangarira varoi Bennett nemudzimai wavo avo vakashaya mutsaona yechikopokopo muamerica vanhu vataura vapa humbowo vachipembedza kugara zvakanaka kwavaita nemhuri yekwabennett amai Peggy Sauti vati mhuri yekwabennett yaive nerudo zvikuru
waiva ari munhu anga aine rudo zvakanyanya mugugarisana kwataiita isu tinobva kwamutare asi waitibata sevanhu wekuti chese chataoneka tasangana nacho munguva yekurwira nyika yedu ino waititsigira uye anga ari munhu anga aine rudo kuti nyika yedu yezimbabwe idzokere panzvimbo tinoti varoi Bennett zororai murugare mufambe zvakanaka nemudzimai wenyu tiri kukurangarirai zuva rino ranhasi rataoneka tiri kuuya kuno kubva kwamutare kusiya mapurogiramu edu kukurangarirai nerudo rwenyu rwamakamina zororai murugare
amai Yvonne Stoll vatiwo vabennett vakakwanisa kubata tsika dzevanhu vemunharaunda mavo
he was a white man although they were a white couple vakazviitawo semunhu mutema achitoti ndinoera soko murewa people could laugh how can a white man unitotem ekuti ndoera soko murewa we always remember him he was just good munhu wanga ane munhu pamwoyo
amai Wendy Makaya avo vakadzidza pachikoro cheChousewood Primary School vati vakaziva nzvimbo dzakawanda nekuda kwerudo rwavabennett
mari yechikoro yanga iri shoma I can still remember boys that was 1999 mabhuku taipiwa kuchikoro even mabhilo taipiwa vaitongoenda nereview yapera kutupiwe another new pen every year vana vaiendeswa kutripu kuHarare for a week so zvanga zviri nani life was easy even kumaruzevha ari padhuze ana biriri ana mhakwe ana chimanimani ana bharadhi vanhu vaiita kurwa nemarori akasiya avakisa bridge achifamba maruzevha vanhu achihoreswa hapana zvatingaita asi atarasirwa chisingaiti people kuchimanimani
mwanasikana waishe mutambara muzvare Vena Musukutwa vatiwo vabennett vaigovera vagari mawairesi aibatsira kuti veruzhinji vanzwe nhau kubva kunhepfenyuro yevoice of america studio 7 sezvo ikoko masaisai enhepfenyuro dzemuno achinetsa
panguva yavabennett vakatibatsira nezvimawairesi zvekuti tinzwe news pavoa shona kunyange pavoa ndevele ndope taibata news dzese tichinzwa zvese zviri kuitika munyika mwedu nekuti pamwe magesi kunenge kusina mari dzemabhatiri tinenge tisina saka taizokwanisa kunzwa pamaredios iwavo nekuti haanidhi mabhatiri haanidhi magesi
vamwe vanga vari panyaradzo iyi vanosanganisira vaenk Ronald Tsunga nevamwe vakuru vakuru mudunhu reManicaland vaviri ava vasiya vana vaviri mukomana Charles nemusikana Casey uye muzukuru Roy Jr ndakamirira Studio 7 kuchimanimani ndini Lloyd Moyo.